Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iri kunzi momu ini hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handiiziri. Payaita ugwa nezvayo pavanhu vakanga variko mazira ndoita musangano wedu hausati wasaina.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naProfesor Weltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera neCourt svondo rapera. Vanotengesa migwagwa vanobuda nehwaro hwemashandiro hwavanoti hunogona kurerutsa ukama hwavo nemakanzuro mukuita mabasa avo maguta nemadhorobha akasiyana-siyana.
Zvinenyaya zvangu yandirikudzidzisa yekusazvitarisira pasi, yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna Mwari, unokosha.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita naPastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries kana kuti Zayoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mamwe mapato anopikisa ari mushishi kutsvaga nzira dzekubvisa nadzo pachigaro bato riri kutonga reZANU-PF kuburikidza nekuita mishandira pamwe. Rimwe remapato anopikisa reMDC inotungamirwa naProfesor Weltman Ncube rinoti harisati razvipira kuve mune mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa weMass Opposition Movement kana kuti MOM uyo unonzi wakaumbwa kuSouth Africa nemapato ari munera neCourt svondo rapera. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti kunyange hazvo bato ravo rakanga rakamirirwa kumusangano uyu nengo dzavo hadzina kuisa ruoko rwadzo pachibvumirano ichi sezvo dzakanga dzisati dzapiwa mvumo nevaridzi vemusangano vanove vatsigiri vebato. Mapato 16 anonzi akasangana kuCape Town uko anonzi akavirirana kuita zvose zvaanogona mukutsvaga nzira dzingaita kuti hurumende yeZANU-PF ive pachigaro. Asi mamwe mapato anosanganisira MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neNational People's Party iri kutungamirwa naMai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda mumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yatakaita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
Iri kunzi momwe ini hangu ndangoita rombo rakaipa rokuti handiiziri. Payaitaurwa nezvayo pavanhu vakanga variko mazira ndoita musangano wedu hausati wasaina. Nokuda kwechikonzero chokuti tinokonza kuti tine zvimwe futi zvatinazvo zvekodhi izvozvi, uyezve tine zvimwe sesuve MDC tine chimwe chibvumirano chedu chatavakaita chokuti toda kutanga kutaurirana uye takatotanga kutaurirana neMDCT. Saka tine zvinhu zviviri pari zvino seMDC, tine kodhi uye tine MOU imwe yatiri kuitayo. Kana kuri kundosaina momi, tinozoenda ikoko tava kuiziva kuti inorevei uye tatenderwa nemusangano tichireva kuti vanhu kubva kuNational Councils vanofanira kutitendera kuti tiinde tindosaina dokumendi iroro. But hatingawani kuti chingori chero bepa rataona tongosaina, chero ratapangana naro tosaina, chero chatatsika tosaina. Tinoitira chete kuti titange tabvumidzwa nevanhu, titange tazvirava, tazvivheneka taona kuti chii chatiri kufarira kusana. Saka zvemomu izvi hazvisi kuzotaugwa nezvazvo panoitwa zvinhu zvekodhi nokuti zvakasiyana.
Imi makava mune umiriri here kumusangano wakaitwa iwoyi wemapato ari kuda kuumba iyo inonzi momu iyoyi kuSouth Africa?
takanga tine umiriri ipapo, takanga tina wa deputy president wedu wa Edwin Mushoriwa, wakanga varipo, secretary general wedu, Mai Miriam Mushai, wakanga varipo, vaita sikuwa utuwanu farao kusaina, asimutemo murairo msangano MTC kuti haundo saini chunu usina kutendewa na wari zio msangano. Vanuwa vanu varipa ground vamunoona vaya ndu vanu farao kuti indaye mundo saina. Saka waka zoka kusotivati vunzeti gogara pasiti gubumira na otito saina ere. Asiparezi notikiri kupenengura kuona kuti tichizetari sama atinoti ma small prints kuti tuone otitino kwansa ere kuchirava, tichiri kuchirava, chipepa chacho tichichirava, tichinyato wona kuti magrazi, tichitaka wa magrazo kuti tichinyato wona otichi uisise cherozazo chaka nyungwa nechirungu. Saka tichiri kumboeza kuona kuti chinorele.
Vanga vare mutawiri webatora MDC notungamirwa na Professor Welshman Ngube vakura yewone chuhai vari parunare ne Studio 7. Mushure mekurwisana nemakanzuru mapurisa pamwe nehurumende kwenguva yakareba vanotengesa migwagwa vave kuda kushanda nemakanzuru nehurumende zviri pamutemo uye vakabuda nehwaro vanoti vakakodzera kuti ushandiswe mukuita kwavo mabasa avo maguta nemadhorobha akasiyana siyana. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munguva pfupi yapfuura vanotengesa mumigwagwa pasi pesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vakaparura urongwa hwavo muHarare pachitiko chakapindwa nemakanzuro pamwe nenhengo dzeparamende. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti urongwa hwavo uhwo hunodaidzwa kuti Proposed National Policy for Urban Street Vendors wakanangana nekuona kuti paiswa mitemo inocherechedza basa ravanoita pamwe nekuona kuti vapiwa pekushandira pakanaka. Vawadzai vanoti kana izvi zvikaitwa ivo vachaita zvavanotarisirwa kuita zvakaita sekubhadhara mitero.
Policy yedu iri kuproposa kuti patinovaka ipapa, let's make sure that tiri kuvakirawo nechi nemavenda nditika self-compliance ndataura kare nyaya yeutsanana nditi kuti isusu polisi iri kuti isusu semavenda kushuti vekutanga kumeka shuwa kuti tiri kutengesera pakachena. For example handiti should be vekutanga kana pakani pari kubhadharwa marets handiti atinenge tichimirirana nawo. Ndoda kuemphasize ipapo handiti tikati kubhadhara marets atinenge taurirana nawo, let's pay them handiti. Ndo self compliance utsanana kana pane zvataurirana ngati zviite izvozvo.
Vanotiwo kunze kwekupiwa pekushandira pakanaka vanodawo kuti hurumende, mabhanga nemasangano anopa mari atsigirewo vanotengesa mumigwagwa nemari.
Polisi iri kutaura nyaya yekuti tinofanira kupromota maorganizations anomiririra mavenda handiti. Kana tichiti kupromota tinoreva kuti government painoita zvebudget handiti ka panofanirwa kutoiswawo pasite mari inenge yakamirira kudevelopa chi maactivities yemavenda. Tinozviziva kuti izvozvo pari kuitwa budget hapana kana element iyoyo, but 90% yevanhu vari muZimbabwe vari kurarama nechi nevending.
Vanotiwo VSET ine chinangwa chekuti vanotengesa mumigwagwa vatsigirwe nemari kuitira kuti vasimudzire mabasa avo kuve makambani chaiwo. Vawadzai vanoti waro uhu hunoda kuti makanzuru nehurumende vagare vachitaurirana nevanotengesa nguva nenguva kuti pasave nekupokana zvekare. Vanoti waro uhu hunodawo kuti paumbwe komiti inoona nezvemabasa ekutengesa mumigwagwa inosanganisira vemakanzuro, mapazi ehurumende pamwe nevamabhanga. Meya veHarare vaBen Manyenyeni avo vakapinda musangano uyu vakati ivo vanosuwa zvikuru kuti pese pavanobuda pamba pavo munhu wavanotanga kusangana naye zuva rega rega munhu anenge achitengesa mumugwagwa pedyo nepagedhi ravo. VaManyenyeni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi uye vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutengesa. VaManyenyeni vanoti kanzuro yavo haidi kudzinga vanotengesa mumigwagwa, asi kuti izvi zvisaitika vanotengesa vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka.
Tikanga titi kugare vacho kuva nekugarisana ndepekuti tisamanikidzodzingana tikudzwanana. Chinoda tisamanikidzodzingana ndechekuti kushanda kwamuri kuita kusate kuti kusatimanikidze kuti tikudzingei. Ndikureva chii? Ndikureva kutsvinda kwenzvimbo, kutsvinda kweguta. Imimi you should be partners yekuti guta ringe rakachena. Tikudzwanana, kwete kuti munge murimi vanopomedzerwa kunzi muri kusvibisa guta. Tinofanira kunge tichishanda tese kuti guta rifambike rive trafficable. Dambudziko ratinaro nderekuti shopi iri kuperera panapo. unongoita so kana nokadigidiki so apa venda ratopo rakaro 3 meters zaro kuno munhu arifana anga achifamba pa pavement akufamba mumukoto
vamanyenyeni vanoti kanzuro yavo haina urongwa hwekudzinga vanotengesa mumigwagwa uye izvi zvinoitika chete kana vanotengesa vakavhiringa mabasa evezvitoro pamwe nekuvhara migwagwa vanoti kanzuro yavo inotambira hwaro hwevset vachiti vanoda kuti guta reHarare riite ukama hwakasimba nevanotengesa mumigwagwa
ndikutaka ukama kakasimba pakati pevset neinformal sector committee inochewa nakansela Janjazi pane mumtauro wokuti nothing for us without us tudzwanana or nothing about us without us kana tiri kurongera mavenda takamira ku town hall tisina kana venda 1 tisina kana document yabva kuna ku vending community we are doing something about you without you engagement means kana tichitadza kuwirirana ngatadze kuwirirana takatarisana tizva zvamunofunga muzva zvatofunga
kanzura weward 9 muzakarura district council vapita imba yarwo vanoti danho rakatorwa nevanotengesa mumigwagwa rakanaka chose uye kanzuro yavo ichaziya hwaro uhu pamwe nekushanda nevanhu ava
isusu pagovernment payakataura nyaya yekuti vanhu vese vanofanira kubva mumastreets muchivavakira pane dzimwe nzvimbo pakaya secular yakabva kugovernment chiti vanofanira kuva pane dzimwe nzvimbo dzamuvavakira but isusu kuzaka takawirirana through engagement kuti vanhu ivava vanofanira kuzoenda panzvimbo iyeyo kana pachinge papera kuvakwa kana pasati papera kuvakwa vanhu vacharamba vari panzvimbo dzavanga vari vachimirira kuti macouncils avayache mastructures vanovagozoenda ipapo
sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemabhizimisi madiki pamwe neari pakati nepakati amai Dorothy Mangami vakakorokotedza vanotengesa mumugwagwa nekuumba gwaro ravanoti vanoda kuti rishandiswe mukusimudzira mabasa avo amai Mangami vakati komiti yavo ichaziya gwaro iri uye icharisvitsa kubazi rinoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati nechinangwa chekuti waro uhu hupinzwe muzvirongwa zvebazi iri vakati vanotengesa mumugwagwa havagoni kubudirira kana vasina kurongeka uye zvakakosha kuti varemekedze basa guru ravari kuita
saka ini ndinoda kukushira shoko rokuti for you to be successful vending is a business like any other business rikoshese
amai Mangame vakazivisawo kuti hurumende yatove neurongwa hwekusimudzira vanotengesa mumugwagwa uye vanhu ava vanokwanisa chete kuwana rubatsiro urwu kana vakarongeka uye kana vachishandira munzvimbo dzinobvumidzwa vakatiwo komiti yavo inoda kuvabatsira kuti pave nemutemo unobata mashandiro avo asi vanoti zvakakosha kuti vanotengesa vashande pamwe nemakanzuro avo sezvo mazhinji acho atove neurongwa hwekuti vanoshanda sei kuvharwa kwemakambani kushayikwa kwemabasa pamwe nekuondomoka kweupfumi zvakonzera kuti vanhu vakawanda munyika vararame nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana mumigwagwa vachiriritira mhuri dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Kunetsa kwemari munyika zvikuru yekuAmerica kunonzi kwave kudzosa zvakare musika wekutengeswa kwemari iyi zviri kunze kwemutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti chave kunyanya kuita kuti musika weparutivi uyu usimbe inyaya yekuti vanhu vanenge vachida kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika havasi kukwanisa kuzotenga vachishandisa mari yemabond note iyo vanoti yave kunetsawo zvakare munyika. Ngatinzwei hurukuru yatakaita naDr Kanyenze.
Ngatiti imi vaJenda muri kuda kutenga zvinhu kunze kwenyika, saka kuti mutenge kunze kwenyika hamugonishandisa mabond note, mutoda kushandisa mari yokunze. Saka nokudaro muri kutsvaga kana iti kuwanika zvazviri iko zvino muZimbabwe, zvinoreva kuti paunenge waiona inenge yatova nemutengo uri pamusoro. Saka mutsika iyi yatosimuka nokuda kushaikwa kwemari ingave kana muZimbabwe muno nyaya yebond note haisi kuwanika. Nyaya yemari yokunze yatinoshandisa kunyanyanyanya mari yokuAmerica haisi kuwanika. Saka naizvozvo ndo zvava kuita kuti musika wepasi, musika unonzi parallel market, utange zvakare kusimuka.
Asika Dr Kanyenze, pakaparurwa bond note takanzwa kuti rine uremu hwakaenzana neUS dollar. Kana vakariti riri 1:1, sei raakuzoshandiswa kutenga US dollar?
Mukatarisa pane inonzi Gresham law, Inoti iyo kana mwine mari mbiri za mwine kushandi shanguwa ine chete. Wanwana isa marizo zipachi kero kuti ine ure munde ipi. Saka kana mkafunga ine kuti ngongu inene kuti bond noti ne American dollars ni 1-to-1. Asi nishiki chitari sa bond noti haigo nikuenda kumutenga zunu kumjeko inika. Saka nukularo wanwanda kutenga zunu kumjeko inika wanu kuchaga mari. Wanu taka kuchaga mari yoyo ilikutonya nisisha kusahote kwa budoni. Saka na hizo zo, manende wawo kuto itengesa mbari ilika msoro soro. Chibuti kutimuti ime ule mu wakaparana azizungo nikuiti.
Asi hilo bondi noti raha kunezao, tingazoona ere richi kwanisa kuzeta wa ule mu?
Iyo, zakare rikuto simu kwa wa ule mu haro nukuti pacharo arisu kuto wanika. Asi tika zutani chale tamuziko yaro mbele kuti nungo chaniswa muzibabu cheti. Yeti lewa kuti iyo riku shaikwa. Asi riku varanya nyanyichisha kushaikwa. Imari yoku njepo imika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Zvinotokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na sachigaro wesanganore Zimbabwe ya dzoka maibuye iZimbabwe Dr. Victor Chimutu. Sangano re Zimbabwe ya dzoka maibuye iZimbabwe riri kushanda mumaruwa kukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 Dr. Chimutu.
Tinotenda makadii zvenyu nebasa.
Aiwa isu tiri nani hedu zvemutowa kumwakaoma kumwe munyoro. Mukatudza kuti makavamba sangano iri zvaita sei chaizvo?
Zimbabwe yadzoka musangano kana kuti social movement yatakatanga gore rapera muna August. Munongoziva kuti gore rapera kuZimbabwe kwakatangwa masangano kana kuti masocial movements akawanda akauyawo kuwedzera atingati voice kana kurakidza vanogara munyika yeZimbabwe. Izvo zvanga zvagara muZimbabwe zvichinyanyoitwa nemapolitical parties chete chete. Saka Zimbabwe yadzoka yakauya mushure mekunge kwafoma mamwe masocial movements amunoziva vanana this flag kotiwo vanana tajamuka. Asi chatakazoona ndechekuti pakange pasina sangano rakanga rakarerekera kune vekumaruwa. Uko ndokunova kunogara vanhu vakawandisa munyika yedu.
Asi tinoziva kuti mumaruwa umu mune mhirizhonga yakanyanya. Munokwanisa here kuti munge muchipinda muchiita misangano nevanhu?
Ichokwadi kuti kuzivikana kwazvinoitwa ndezvekuti bato riripo rinotonga reZANU PF rinozivikanwa nehumbimbi ndoga kuchikidzira vanhu mavanogara uye kushandisa iyo inganzi political violence kuti vagare vachitonga vega. Asi sokuziva kwedu munyika medu mune kushushikana kwakanyanya. Saka isu takati chinonyanyoita kuti ZANU PF igare iripo pakutonga kwenguva yakareba chii tikaona from kuvhota kunoita vanhu kuti vanhu vakawanda kumaruwa ndo vanopedzisira vachivhotera ZANU PF. Zvino takada kutsvagurudza kuti kuvhotera ZANU PF kuti here vanoifarira kana kuti pane zvimwe zvakawanda zvinoita kuti vavhote saizvozvo. Saka mukufamba kwatakaita tichitsvaga tisati tawamba Zimbabwe yadzoka yatingati feasibility studies, takaona kuti vanhu vakawanda vanovhotera ZANU PF kutya ndo zvinoita kuti wavhotere ZANU PF. Saka Zimbabwe yadzoka ndingati social movement iya yatingati pachirungu sub ultran social movement. Saka kushanda kwatinaita hakusikushanda kuya kwekuti unoziva kuti uchatoona kupi kana kuti uchasangana nesu papi kana kuti uchatoona nguwai. Izvi takazviitira kuti nharaunda dzatinoenda dzakasiyana siyana patinosangana nevanhu tinoziva kuti kana tiri kuenda kuzumba maramba pfungwe kunogona kunge kuine machances akati kurei ekusangana nemhirizhonga. Nzvimbo dzakadaro tinogona kudzienda kana ari manheru. Saka ndingati ndokukwanisa kupinda kwatiri kuita munzvimbo dzakadai.
Muri kutambirwa sei asi nevanhu?
Tiri kutambirwa zvakanaka chaizvo.
Ko vanenge vachidawo kuti vange vachishanda nemi vanoita sei?
Munhu wese ane kufunga kwakadaro anoda kuona Zimbabwe itsva atori Zimbabwe yadzoka. Kana wachida kuuyawo kuZimbabwe yadzoka kuchizotibatsira maactivities edu, tine nyikana yakasiyana siyana iripo yekuti vanhu vanokwanisa kutibatsira. Saka vese vanoda kuita mamembers kana kuwa active vanokwanisa kujoina magroup edu. Magroups iwawo tinawo zvimuna muSouth Africa, Botswana, Mozambique, Zambia. Saka maZimbabwe anogara munzvimbo idzodzi anokwanisawo zvekujoina WhatsApp groups edu eZimbabwe yadzoka maibu yeZimbabwe. Pane mukana wekuti munokwanisa kutibatsirawo pamwedzi voga voga. Kubva muna May gore rino takatanga chirongwa chekuti vangada vose vanotibatsirawo vachibvisa mariyo inobva padola rimwe chete rekuAmerica kusvika ku$10 yekuAmerica pamwedzi. Vari kumushawo ndo vari munzira vanofamba vachiita basa rai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Chimutu nekupinda muchirongwa chedu.
Pakanaka, itinotenda.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Victor Chimutu vanovaivo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe. Aiwa hama wadiwa, nambe tambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kuri yatakaita naPastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba. Kana ndakane
ndinoitwa Pastor Rudo Rwizi, ndinobata ndiri ku Forward in Faith Ministries International. Mune dzimwe nzvimbo inozivikanwa seZayoja, mune dzimwe nzvimbo ichizivikanwa seForward in Faith, mune dzimwewo nzvimbo kwakaita sekunana Mozambique ichizivikanwa sekuti ADA. Ichechi hombe the Pentecostal Church yakasangwa kana kuti it was founded by Dr. Ezekiel and Yuna Guti. Chechi yedu yamunyika dzakawanda, over 130 nations and states, and still going. Chechi yakatangwa muna 1960. Ini ndakauya muchechi munomu ndiri musikana wechidiki, ndiri ndikiita form 5 yangu padadaya high school. Ndikakura ndikanamata mari, ndikadzidziswa kunamata mari, ndikadzidziswa kuverenga sekura Mwari chairo, ndikadzidziswa kushumira Mwari. Ndikachatira muchechi muno murume wangu anonzi George Rwizi. Mwari akatikomborera nevana vedu vatatu. Saka for me it's home, and ndinoda kutenda Mwari nezvandaziva Mwari ndiri muchechi muno.
Saka imi muri kubata muri kupi Pastor Rwizi?
Iko zvino izvi I'm in the midst of transitioning to pastor in Southampton district, but makore 18 apfuura tanga tiri mamissionary ku United Kingdom nekuno ku United States of America. Asi iko zvino izvi tiri stationed ku Southampton district kuZimbabwe.
Kereke yenyu yeForward in Faith kana Zayoja iri kubatawo mabasa api?
Zvizhinji zvakaitwa nechechi inotombotora muZimbabwe chete tisati tabuda zvedu kunze. MuZimbabwe zvinhu tichitaura iko zvino izvi, chechi yedu ine hospital inonzi Mbuya Dorcas Hospital ine Chikoro University, Institute of Good University chiri kubindura, ine zvikoro ma primary nema secondary, ine ma dressmaking school, ine zvikoro zvewelding. Zvese izvi zvinoitwa kuti zvibatsire vanhu, zvichibatsira vanhu munharaunda, kureva kuti hatisi vanhu vanongoparidza Jesu chete kuti tichadai tichanogara kudenga takadai, asi kuti tinoedza kubatsira. Kunobatsirwa munhu wese, a total human being, munhu nemararamiro nemagariro.
Imiwo muri kukwanisa kurarama sei sekereke?
Sekereke chikuru chatakadzidziswa isu kushandisa maoko edu. Tinodzidziswa kuti mari yekutambira kubasa haikwani. Munhu anofanirwa kubata nemaoko ake, kutengesa, kuita business, kugadzira zvinhu, kana kungave kurima, kana kungadini. Saka upenyu hwedu tinoshanda nemaoko. Saka unoona kuti nyange nemamiriro ezvakaoma ekuti vanhu vari kushayiwa mabasa, asi mutendi wekuzayoja anokwanisa kupfuura nemakaoma imomo nekuda kwekuti anodzidziswa kuzviriritira, anodzidziswa kutengesa. Zvezvekuti tinokurudzirwa kunzi kupera kwezuva rega rega verenga mari yechawaita, shingairira kuvawo nepako paunoti ndepangu. Saka zvese izvozvo dzidziso izvozvo dzinoyamura munguva dzekuomerwa kwakadai.
Nhasi ishoko ripi ramungapa vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva, Pastor Ruiz?
Chandingangoda kutaura mazuva ano ndine nyaya zvangu yandiri kudzidzisa yekusazvitarisira pasi, yekukurudzira munhu wega wega kuti unokosha muna Mwari, unokosha. Unofind kuti tichikura kana kuti zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu zvinorwadza, zvimwe zvinotiita kuti tizvitarise toona sekunonzi hatikodzeri, isusuwo tiri vanaaniwo, isusuwo takangodai. Zviya zvekuti chero dai ukazosimudzirwa ukaiswa pane chimwe chinhanho, unenge uine kakuzvitarisira pasi. Saka inini ndinodzidzisa ndichiti kana munhu achizvitarisira pasi anovhura upenyu hwake mukubatwa zvisina kunaka, kuedza kufadza munhu wese. Haana chaanoramba, anozvitarisira pasi, haana chaanoti ichi ndinobudirira. Asi muupenyu kana uchida kubudirira, tenda kuti you are valuable, unokosha, usazvitarisire pasi. Soko raMwari rodaro, usarege munhu achikutarisira pasi, usarege munhu achikutarisira pasi. Saka ndoda kukurudzira vasikana vechidiki, vakomana vechidiki vari kukura, madzimai, madzibaba nevamwe vati munzvimbo dzekutungamirira, kana unoona munhu ari manager asi nekuda kwekuti haazvikoshesi, haazvitarisiri semunhu wepamusoro, anogona kuzviona akungoita zvinhu zvisina basa. Kana munhu uchizvitarisira zvepamusoro muna Kristu, nekuti Kristu akatitora, akatipukuta, akatichenesa, akatigadzira kubva kune kurwadziswa nekwese nezvese zvatakapinda nemazviri, akatigadza apo. Soko raMwari roti anotigadza nemachinda. Saka ndoda kuti kumunhu wese, simudza musoro wako. Hazvina basa kuti unobvunzwa unobva kuZimbabwe wakazodai kwakazodai, simudza musoro wako. And believe in yourself, kuzvitenda kunzwa kuti inini ndiri munhu anokosha. Ukadaro mararamiro, madecision aunoita, sarudzo dzaunoita, unodziita uchiziva kuti uri kuitira munhu anokosha, anove iwe. Kana iwe ukazvikoshesa, vakakukomberedza vanokukoshesa. Ukasazvikoshesa, vakakukomberedza vanongokutorawo semunhu nhando, vokutreata semunhu nhando. Asi muna Kristu tinokosha, tinokosha zvikuru. Mazvita ndinotendawo nekupiwa mukana wakadai.
Manzwa kubva kuna Pastor Rudo Rwizi vekereke Forward in Faith Ministries vari parunare neStudio 7 kuAtlanta, Georgia, muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mune zvimwe zvirongwa zveStudio 7. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.